Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 19, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzvare Mary Mbaiwa vaive mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vakadimburwa ruoko. Mambokadzi Elizabeth varadzikwa nhasi kuWindsor Castle kuBritain. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti nekuda kwezvikwereti nezvimwe zviri kubhadharwa nehurumende zvichanetsa kudzikamisa upfumi sezviri kutaurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzvare Mary Mubaiwa vaimbova mudzimai wemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vakadumbirwa ruoko mushure mekunge matare aramba kuvapa gwaro ravo rekufambisa kana kuti passport kuti vaende kunorapwa kunze kwenyika sezvo munyika manga musina vana chiremba vane hunyanzvi hwekuvabatsira. Matare akaramba kuvapa mukana wekuenda kunorapwa kunze achiti mhosva yavaipomerwa yekuda kuita murume wavo vachiwenga kafira mberi yaive yakakomba zvekuti vaizogona kutiza. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nemagweta avo vanoti izvi zviri kukonzerwa nekuti hurumende yave kunyanya kupindira munyaya dzematare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, asi vanowanzoramba kuti hurumende inoudza vatongi zvekuita. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Inyaya inosiririsa chaizvo nokuti mugumbo redu remutemo rinotaura kuti munhu wese ane kodzero yekupuwa yatingati medical treatment kubva ku mahospital kana kuti kubva kuna doctor of their choice. Saka patikuona kuti dare redzimhosva rakapa mutongo wanga wasinganyatsokupinda neconstitution wakazviziva kuti izvi zvizoitika, zvinova zvinhu zvisina kunaka zvachose. Tichiona kuti kumatare edzimhosva ndo kunofanira kutizira vanhu vachipuhwawo mutongo unoita kuti upenyu hwavo ureruke.
Asi kavachuchisi vangu vachiti Muzvare Mubaiwa vaizogona kutiza nekuti mhosva yavakatarisana nayo yakakomba.
Ya, ndizvo zvahazvo zvavanokwanisa kuva vachitaura, but tinoziva kuti pazvinhu zvese zvinoitika matare edzimhosva anofanira kuita pachirungu yachitapi temper justice with mercy. Apa kuona tichiona zvaitika zvokusvika kucourt vari mumastrecha and vachizoonekwa vane ruoko rwangava rwakaita sezva rwakaita izvinhu zvaifa kuonekwawo nematare kuti chii chakakosha upenyu hwavo vamaitivenga kana kuti kuuya kwavo kucourt. Saka inini segwetawo rinomirira kodzero dzevanhu zvinhu zvofanira kuve zvichionekwa zvichiitwawo nematare kuti they should temper justice with mercy. Apa tikaona kuti justice zvese nekuhwira munhu zvazvisipo zvakazoonekwa roko zvichidambura.
Asi pane matambudziko akaita sei kana vanhu vemunyika vachizoguma voshaya chivimbo nezvinenge zvichiitwa nematare sezvatiri kunzwa zviri kutaurwa nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa?
Ya, zvinhu zvinokanganisa yatingati kutongwa kwayo nyika in general, nokuti tinoona kuti pane mapazi akasiyana-siyana panotarisa kuti executive kuti parliament kozoti judiciary, zvinhu zvinofanira kuve zvichibhalansana pakuona kuti paita inonzi rule of law. Saka kana pakazoita vanhu vanozosha especially masikizinza anoshaya chivimbo mumakoti tinozoona kuti panozoita yatinoti tails pachirungu pakuti vanhu vese vachazopedzisa vakungotorawo futi mutemo mumaoko avo tichatasa rimwe divi kana kuti vanhu vasingasatovimbi zvamuchose zvinenge zvive zvichiitika kumatare dzimwe zvinova zvinoitira kuti pasazoite yatingati rule of law kana kuti vanhu vaive nechivimbo mune atingati magovernment structures edu muzimbabwe
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie vachitaura vari parunare kutexas muno muamerica Mambokadzi Elizabeth veKuBritain varadzikwa nhasi kuWindsor Palace pedyo nemurume wavo mushakabvu Prince Philip. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana mumigwagwa muLondon zvichionekana navo. Pange paine vatungamiri venyika dzakawanda vanosanganisirawo vaJoe Biden, mutungamiri wenyika yeAmerica, Cyril Ramaphosa, mutungamiri wenyika yeSouth Africa nevamwe. Zimbabwe yanga yakamirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava uye mumiriri weZimbabwe kunyika yeBritain vaChristian Katsande. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapadon tapfumanei.
Nhasi razuva ravo rokupedzisira ravari kudai kuradzikwa. Aiwa taona kushanda kwamwari kuremekedza gamba guru for 70 years vachitungamirira vari head of state. Not only Britain but the 52 countries, the Commonwealth. Kureva kuti umambo hwavo hwanga huchiextenda kubvira not just kuUK chete but pasi rese. Taonawo kuremekedzwawo nemakurukota enyika dzakasiyana-siyana kubvira nyika dzinenge vana America nana Canada. Nedzimwewo dzepasi rese vauya kuzochema and also nekuzoperekedza mambokadzi zvinova zvinhu zvaratidza kurema kwavo nekubata kwavo nenyika dzakasiyana-siyana zvinhu zvatinoyeura zvatinotenda mari kuti tiri muno munesuwo tawanawo mukana wokuti tione zvakadai tichitenda mari naizvozvo
nhasi munyika yeBritain vanhu vawana vari pazororo here
hongu zuva ranhasi rabva raitwa public and the bank holiday kureva kuti zvinhu zvese zvavhara nhasi ndatomboti nhasi ndimanye kumashops nichida kutarisira kuti ndingawanawo chingwa asi mashops ese anga akavharwa ndikamboda kuti nditarisewo pagaraji ndikati pamwe ndingangoona pagaraji ndikawana peturo ndaona pakavharwawo zvekare zvichireva kuti aiwa entire economy yeUnited Kingdom nhasi other than my essential services came to a grand standstill in honor of Queen Elizabeth II.
Tinoonawo kuti Zimbabwe iri kumirirwa navashava. Mushure mekunge vamunangagwa mutungamiri wenyika vativo vachange vari kuuya kuno kuAmerica kuUnited Nations. Munoona hukama hweZimbabwe neBritain hwakamira sei mushure mekushaya kwamambokadzi Elizabeth II?
Hukama hweZimbabwe neBritain hurumende yavamunangagwa iri kusosera padhuze vachidawo kuti vagamuchirwewo into the international community as a new dispensation zvinhu zvavari kutaurirana neBritain neCommonwealth vachidawo kuti vapinzwewo mukati kuti vaonekwewo vachibatirana pamwe chete nevamwe asi sezvamuri kuonawo zviri kuitikawo kuZimbabwe nyaya inonyanyonetsa zvikurusa inonyatsokubata pasi rese yeZimbabwe inyaya yehuman rights abuses dzinenge dzinoita kuti dzimwe nyika dziite sokuti aiwa hatisi kunyatsokuona kuti manyatsochinja kubvira kuhistori yamagara muinayo inonziyo ndiyo mahuman rights abuses ndiyo inenge iri kuita paint a very bad picture kunyika yeZimbabwe kutaura kwatiri kuita tina vanhu vanenge vana Job Sakala nana 16 Nyatsime vari mutorongo for over 80 days zvinhu zvakutosvika kuma 90 days vakasungwa vari kurambirwa kuti vabude mubail uyezve kune vamwewo vebato rezano PF vakabatwawo vachiitawo zvecorruption izvi vanhu ivavo vanongoendawo mumacourts vachingosvika vachipiwa bail vachibuda izozo zvinhu zvinonyanyo bata bata pasirese zvisinyatso kupenda a very bad picture kuti kuZimbabwe ko zvamange mataura kuti manyu dispensation tiratidzei kuti nyaya dzema human rights especially zvino tichienda kunyaya yesarudzo e 2023
Ngweta tunorwira kodzero dzevanhu vapa Don Tafumanei vachitaura vari parunare kuBritain naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vaita musangano nevatori venhau muHarare nhasi vakati vave kudzikisa zvakare maonero avo pamakwiriro eupfumi kubva pazvikamu zvina nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 4.6%. Vativo kunyange hazvo vakamira kubhadhara dzimwe mari kune mamwe makambani anonzi ari kubhadharisa hurumende mari dzakawandisa pane zvairi kutenga vakwanisa havo kubhadhara mari inosvika zana nemakumi masere nemana yemabhiriyon kana kuti 184 billion kune mamwe makambani mavhiki matanhatu adarika. Hurumende inonzi yange yava kunetsa nawo nemakambani akawanda mamwe acho angeuronga kuenda kumatare. Asi dzimwe nyanzvi miya dzezveupfumi dzinoti upfumi huchatonyanya kuderera sezvo vaMutuli Ncube vakazivisa kuti vachawedzera imwe mari mubudget kana kuti supplementary budget inoda kusvika matrilioni maviri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vatenda kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka pachitariswawo dzimwe mari dziri kutaurwa navaNcube.
Imari yakaparwa nehurumende ichasendwa this year. Saka pavanenge vakushandisa mari iyi kunyanya mwedzi uno vatiri muna September kuenda muna October mvura yakunonaya vachienda kuagriculture sector under command mpfumbudza agriculture. Mari iyo ichapiwa macontractors vanova vanozonotenga mainputs kutisupplier kuvanhu. Saka pakutenga ipapapa ndo panoita nyonganyonga reti iyo idachamuramba mhuru pari zvino inonge yakati dzikamire nekuti vange vakamira kubhadhara. Zvakare nyaya yekuendesa mari kumaconstruction work
mungapa muenzaniso here ipapo vamugano
marodhi ko kumagemu vanenge vakumhanyisa nemvura. Saka mari iyoyo yechingopinda mumaket inotarisa kuti reti ichatiza zvakanyanya. Rimwe dambudziko riripo nderekuti masalari aripo amacivil servants mashomanhana chaizvo apa zvaakudiwa nemushandi ingadai maschool fees ingadai mari dzekumayunivhesiti dzavakaona dzasimuka zvakanyanya. Saka iriski zvakare nekuti hurumende ichamanichitwa kuvabhadhara mari iri nani nekuti igonotovaramba ichibhadhara lowest paid civil servant 35,000 RPGs isingaverengi 1.85 USD nekuti iyoyo ya 1.5 US haifana zvichiripo nekuti iyo inobhadhara maroom 2 kuhidentity munhu osara akamira ne 35,000 RPGs isingakwanisi kumuurara nekamedzi. Saka hurumende ichamanikidza kutora pa $2 trillion kuti iwedzere vashandi mari zvoita futi kuti vachapowa mari vakuti havatendi Zimbabwe ndona vachanotenga $US rebuti dzafuti. Saka stability yavari kutaura iyi vari muhana iyi tinoiti fake stability. Zvakafana nekuti munoinamese pamusanyo semhuri mechitingida kuseva chikafu muchifamba muchiudza nyika kuti tine chikafu chitakachireva chiri mupandiri medu yeti chirimo nekuti makamira kudya muri kudzanya. Saka muchabva pamusanyo mukachipedza nemazuva maviri ndo zviri kutatiridza vanhu vakamira kubhadhara asi havagoni kuramba vakamira kubhadhara nekuti zvichauraya chii mabhizinesisi. Zvakare zvichiita kuti zvirongwa zvehurumende zvisafamba zvakare.
Semaonero enyu pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko rezveupfumi?
Hurumende yavati kutora maadvhaisi atokuvapa muchizere ndofunga mbudzi wakanaka paizvozvo nekuti vari kudzira nemasymptoms. Nyaya yetinayo yekutanga ndeyeproduction. Saka tikamira kubhadhara makontrakt chete hazvikwanisi kugadzira dambudziko repagiraundi reproduction. Production haisi kufamba nekuti nyika yeti madistortions ndiyani ane shungu dzekuenda kuproduction kana izvi vati akaona mari pamusika wehurumende foreign currency anokwanisa kunoitengesa kumusika mutema.
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare kuHarare. Kumasvingo paita kusawirirana pakati pevanhu nemumiriri wedare ravo reparamende anonzi ari kuda kutora mimwe minda yavo achigadzira munda wenzimbe. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vachitungamirirwa nasabhuku wavo vaEdson Masekesa vanoti vakaenda kuna mambo mushure mekupedza nguva yakareba vachikakavadzana navamasiya avakatotanga kutema minda munzvimbo yavo inopfuura mahekita zana. Sabhuku Masekesa avo vane vagari vanosvika zviuru zvitatu kana kuti 3000 mubhuku ravo vanoti vamasiya vari kushandisa simba rezvematongero enyika kupfuta minda yavo iyo inofurira mombe dzavo. Vamasekesa vanoti vamasiya vakavaudza kuti vakatopuhwa mapepa ekutora nzvimbo iyi ndokusaka vakaenda kwamambo kuti vavamise.
Takaenda kwamambo tikasvika tikataura pamusoro penyaya akatora 60 hectares muada. Atora 60 hectares muada ndokuchibuda muada ndokuchiti akuda dzimwe hectares zviku ada iyoyo inzvimbo yekwamasekesa. As far as I know pamap dzinoziva iri nzvimbo yekwamasekesa, right?
Mutauriri wevagari ava vamaxwell Masekesa vanoti vanorwadziwa kuti munhu mumwe chete anoda kutora minda yavo iyo inofanira kushandiswa nevana vavo kana vakura. Vamaxwell Masekesa vanoti vanotarisira kuti mambo Tsovani vachapedzisa nyaya iyi zvakanaka nekuti pane makakatano emiganhu nerimwe raini iro rinonzi rinobvawo vamasiya.
Asi dare rashu rakatsenga-tsenga nyaya yakamboda kurashika direction vaichikuta vaaitambudzwawo kuti ina oyenyu inofamba sei. Asi pakupedzisira vashe vatovani vakaruvamisa nyaya vachiti aiwa mukutsanangura kwenyu mose ini nekwamasekesa nomukuru wakanga ari wemumhuri yavo vanova vachikolokolo mose mataridza kuti mabhaundari amuri kutaura ari kure nakure. Saka ini pachangu sashe handina ruzivo nokudzamo hwakakwana pamusoro pemao.
Asi sabhuku Masekesa vanoti muganhu vanouziva nekuti pavakatarwa mugore ra1960 vaivepo.
Film team
because bhuku rakagurwa 1961 map ichiitwa nabarwe ini ndandiripo ini ndikutaura ndandiripo during that time, right?
Iyoyo 60 hectares dzemuada ndokuzvitora ndokubva atsvaga nzira yekuti atore dzimwe 160 kuti aite 220 hectares dzaanotora dzaanoda kudyara nzimbe. Saka takataudzana zvisingambobviri almost 3 hours. Saka tikamuudza tikati iwe zvauri kuita uri kutirwisanisa namambo.
Asi vamasiya varamba nyaya iyi yavari kupomerwa vachiti vari kunyeperwa uye varamba kupindura mubvunzo yekuti vaende padare ramambo Tsovani here nezuro.
Mubvunzo wavo wazo ndichi chokwadi here ndo wakanaka izvozvo. Chokwadi here? Hazvisi chokwadi shamwari.
Asi mambo Tsovani vaFelix Mundau vabvuma kuti dare remakakatana iri rakaitwa nezviro pamusha pavo uye vamasiya vaivepo.
Ya vakauya here ichokwadi inini ndangoti ii kutaura chokwadi maboundaries handiazivi vatakabvunza vakanga varipo votaura boundary yavanoziva. Saka varingopokana nekuti kwakuri kwanhu ndokwamasekesa kana kuti ndokwavaiva kwamundau ndo dambudziko guru riripo zvokuti inini ndakatoanza nchiti inini handinyatsoziba mabhaundari handaazii but kuti atakaganurana.
Kunyange vamasiya vachinzi vane mapepa ekuti vatore nzvimbo iyi, mudzviti wechiredzi vanova sachigaro wekomiti yeminda mudunhu iri Valove Mochisiva vati nyaya iyi hasati yasvika muhofisi yavo asi vari kuinzwa nemakuhwa nekuiona pamasaisai.
Oraiti, ndekuti nyaya yacho tiri kungoinzwa mumasocial media asi hapana ati auya achitsanangura nhau yacho yekuti ivo MP kana kuri kuti vari kuzviita izvozvo ndeapi maprocedures avakaita kuti kunogara vanhu kucommunal land vachiita zvekuti varime zvepundutso
atanda tomboona nyaya kuti yakafamba sei asi tikuita ndicho kuzo zvedu tione kuti zvakamira sei background.
Muri yekwaMasikesa inoti yakatanga kugara munzvimbo iyi kuma 1920 yavakasirwa nemadzete guru avo. Nekudaro vaMasikesa vakabva kune imwe nzvimbo kuzoda kupamba minda yavo. Mambo Tsovani vachapa mutongo wavo kana vapedza kuzeya nyaya iyi uye vanoongorora zvakasimba nyaya yemuganhu. Kunetsana uku kuchiredzi kunotevera makakatano aripo eminda yemadzinza kunzvimbo uku pakati pevagari vekuchilonga nehurumende iyo inoda kuvabvisa munzvimbo yavo kuti vape kambani yevarungu veDen Dairy kuti irime mafuro emombe dzemukaka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndiri Godfrey Mutimba.
Zimbabwe inoti iri kuronga kunyorerana chibvumirano nekambani yekuChina inonzi Hong Kong Eagle International Investment and Pacific Grow Investment chekuti iparure kambani yemabhiriyoni maviri yekukwenenzvera zvicherwa zvinoti platinum, lithium nenickel. Bloomberg News inoti mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa vaPolite Kambamura vati chibvumirano ichi chiri kunyoreranwa mukupera kwesvondo rino. Hatina kukwanisa kubata vaKambamura kuti tinzwe divi ravo. Kambani iyi inonziwo inotarisirwa kunge yapedza kuvaka chivakwa ichi muna 2025 uye ichavakwa kumapinga kumashonaland west. Mugoziya nezvenyaya iyi Tabata mukuru wesangano Center for Natural Resource Governance vafarai maguhu.
Chinhu chikuru panyaya dzakadaro ndechekunzwisisa kuti ndezvipi zvakabvumirana zvacho yatingati contract inenge yakasainiranwa pakati pehurumende yeZimbabwe nekambani iyoyo. So far maagreements mazhinji ari kusainwa nehurumende yeZimbabwe matop secret. Vanenge vakaita kusainira maagreement iyoyo nethe foreign company. Macitizens emuZimbabwe havaudzwe kunzi chii chatabvumirana. Saka tinenge tichida kuti zvinhu zvakadaro zvibuditswe pachena so that vanhu vanoziva kuti ndezvipi zvatinofanira kuti tisvinurire kuti nyika yedu isarambe ichimbunyikidzwa. But kazhinji kacho hurumende yedu inowanzofarira kupromisa vanhu mabasa, kupromisa vanhu development, asi na project yacho yakuchiitwa on the ground. Hapana chinobatika, hapana pundutso kucommunity yacho kune kuchiitika maproject iwawo.
Asika va maguhu mari inodarika mabhiriyoni maviri ii mari yakawanda zvikuru. Haisi yekuti here vanhu vese vanofanira kunge vachipembedza hurumende kuti aiwa yagona basa kana kuchiuya mainvestor akadaro.
Ukatarisa Blessing kubva muna 2017 vamunangagwa vachipinda pachigaro pane maagreements akawanda akanzi akasainwa akatobatanidza mabhiriyoni anga achinyorwa specially mupepanhau reHerald neZPC. Ndofunga maprojects chiriko zvinezvi akudarika kuma 40 trillion. Asi tikaenda pagrounds kuti chii chiriko hapana chinobatika. Imwe yacho ndiyo the 4 billion platinum project yeGreat Investment padarwe ndeva. Yakanoitwa official opening napresident. Asi ukaenda iko zvinezvi hapana nechiripo papambowanira about 400 investors. Iko zvinezvi pangosara masecurity guard. Saka hatisiri vanhu vanopemberera mafigures anombotaurwa kunzi it's a 2 billion, it's a 3 billion project. Tinoda kuona zvinhu zviri on the ground kuti zviri kuratidza here kuti paitwa investment yemari yakawanda kudaro.
Asiwo imi semasangano anoona nezvezvicherwa muchirwirawo kodzero dzevanhu muri kumbotaura here nehurumende kuti ijekese maitiro aya anoita basa munyaya dzezvezvicherwa?
Iro ndo basa redu, ndo zvatinomukira mangwanani kuswera tiri kumabasa. Tiri kukurudzira kuti kana Zimbabwe ichifanira kuti iwe kuwane pundutso kubva kuzvicherwa zvayo, chinhu chikuru chinofanira kuti chiitike kujekesa maagreements nemanegotiations kana kuti hurukuro pakati pehurumende nemainvestors nekushambadza maagreements anenge asainwa kuita kuti pasave negakawa pakati pemainvestor nemacommunities. Nekuti tikasaziva zvakabudirana president kana kuti minister nainvestor. Macommunities anenge achiti isuka roads, isuka clinic, isuka kuti zvikoro zvedu zviitwe this and that. Investor wotaura kuti ini ndiri kubhadhara mari kuhurumende, endai kuhurumende ndiyo inofanira kuti iite zvinhu izvozvo. Saka ndo zvatiri kukurudzira kuhurumende kuti tiri kuda contract transparency.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vari parunhare muHarare. Imwe nyanzvi munyadzi zveutano uye vari chiremba Dr. Teach Nyashanu vanoshanda nesangano rembatira pamwe retrust rinoshanda nevanoshandisa zvinodhaka vanoti zvakakosha kuti vabereki vatarise mararamiro ari kuita vana vavo sezvo vanotora zvinodhaka vaine zviratidzo zvavanoratidza kuitira kuti vakwanise kuwana kubatsirwa pachine nguva. Dr. Nyashanu vari kupakurudziro iyi mushure mekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu kunyanya vechidiki vari kutora zvinodhaka. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Nembatsira pamwe trust tinayo nawo yedu yekuparadzira ruzivo rwezvinodhaka uye kuti vane dambudziko rezvekushandisa zvinodhaka iri vangabetserwa sei.
Zvii zvinoratidza kuti munhu ave nedambudziko rekutora zvinodhaka?
Chekutanga, tinoona kukumbira-kumbira mari kana kushandiswa kwemari zvisina tsarukana, atingati irregular spending patterns. Number two, tinoona mood swings kuti at one moment munhu ari kutaridza kufara a lot of energy, then the next moment anogona kungoita ukasha kana hasha dzatisingagoni kunzwisisa kuti dzinenge dzichibva nepi. Number three, tinogona kuona mbonje nemavanga pamuviri pemunhu dzatisingagoni kutsanangura kuti zviri kubva kupi uye zviri kuitika sei.
Mbonje idzi dzinenge dzichikonzerwa nei?
Zvinokonzereswa nekuti vanoshandisa zvinodhaka vazhinji vavo vanowanikwa vachipinda munjodzi dzekurwa nevamwe, kudonha nezvakadero nezvakadero. Toenda pamairregular eating patterns. Mairregular eating patterns tinogona kuona munhu achidya chikafu chakawanda chaizvo chinogona kutotivhundutsa, kana kuti tinogona kuona futi munhu achitadza kudya zvachose chikafu chichimuremera kudya. Toenda kune anonzi mairregular sleeping patterns, tinogona kuona kuti munhu anoshandisa zvinodhaka anogona kunetseka chaizvo nekuti arare, kana kuti akarara anotora nguva refu chaizvo akarara. Then toenda pamahallucinations and madelusions, aya zvinopfurikidza kutaura kunoitwa nevanoshandisa zvinodhaka, kutaura zvisina maturo kana zvinhu zvisingazwisisiki, zvinhu zvisipo zvinoitwa nevanoshandisa masubstances izvozvo. Toenda panyaya yehygiene, tinoona kuti vanoshandisa zvinodhaka vanowirwa nedambudziko rekuti vanenge vasingachagoni kuti vagare vakashambidzika nekutaridzika. Toenda panyaya yekutsvukuruka kwemaziso, tinoona kutsvukuruka kwemaziso, tinoona kukosora kosora kusingaperi, especially for avo vanoshandisa zvekuputa puta zvakaita sembache. Toonawo even slurred speech, tinoti munhu anenge matauriro anenge achiita anenge asingachagoni wiki zvakanaka, yatingati mumbling muchirungu iyaya.
Ko, takatarisa vana vanenge vari kuenda kuzvikoro vanenge vari kutora zvinodhaka, vabereki vangaona chii kuti vazive kuti pava nedambudziko?
Kuderera muzvidzidzo zvinenge zvichiita mwana wedu kungava kuchikoro, tinoona performance yake yaderera. Kana kuri kubasa, tinoona kuti even performance yemunhu iyeye kubasa inoderera. Zvinogona kubatanidzwa futi neabsentism, kurovharovha kwatisinganzwisisi kunenge kuchikwa nemaexcuse akasiyana siyana. Toenda kune inonzi impaired cognitive functioning. Impaired cognitive functioning, tinoona munhu anenge achikangamwa kangamwa kana kuti anenge achinonoka kubata zvinhu zvaanenge achiudzwa. Izvi ndozvatingangoti chipimbo zvatinogona kuona pamunhu atinogarisana naye anenge akushatisa zvinodhaka. But hazvisi izvi zvoga zviriko zvimwe zvakawanda.
Nyanzvi munyadzi zveutano vari chiremba Dr. Teach Nyashanu vachitaura vari parunare kuSouth Africa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na8 PM, apo tiri kutarisa nezvekuvigwa kwamambokadzi Elizabeth. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani. Iko zvino ndokusiyai muina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
So kuizika tisindaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhla ka 19 Mpandula 2022 ngokuyino kumethe sayithi. Endabeni zethu namhlanje.
Ya tina suye ku accident thing sanda kuyenzakala. Sesela abantu abathethe ezimotweni laphana abantu abengihamba laba abanye bayancedisa ukukhupha abantu labana abanye sebefile abanye bephila bathisisa ubuhlungu
abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bahlele engozini yomgwaqo emangweni wasejube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka kobulawayo usiya eGwanda.
Sibabonile abantu abakhe bonke bebekhona kusukela konguye osethethe ubukhosi uKing Charles III, kube khona uPrincess Royal Anne intombazana yakhe uDuma Fungwa Swabo Charles.
Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth II indlovukazi yakwele Bhilithane engakabekwa emathuneni nabogogo bakhe eWindsor Castle. Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke owe United Nations General Assembly UNGA osungulwe mhla ka 13 Mpandula ukhangelelwe ukugqitshwa ngeviki ezayo mhla ka 27. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bahlele engozini yomgwaqo emangweni wasejube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka kobulawayo usiya eGwanda. Lingozi iveze obala ukuthi umansipala weGwanda akazimiselanga ukumelana lengozi zomgwaqo ngoba imota zakhe zokuthwala abagulayo kanye lokucitsha umlilo iambulance lefire truck zifile. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ubile ukuthi abantu abane bahle bafela khonapho lezi zimoto zinqikilana kwathi omunye wabatshayeli wafela isibhedlela esigodini. Abathathu abalimeleyo labo bahanjiswe kulesi sibhedlela. Uthi njalo basaphenya ukudala ukungqikilana kwezimoto lezi ehlobo lwe-Mazda Accelera ebinabantu abathathu kanye le-Toyota Corolla ebithwele abantu abahlanu. Abafike lengozi sanda kwenzakala kusiya kuhola lesikhombisa ebusuku bathi abakubonileyo bekusesabeka izidumbu zigcwele indawana yonke kuthi abanye bebelokhu bebanjelwe ezimoteni. Abalimeleyo bebehlaba umkhosi njalo bagcine bethola izimoto zezihambi ngoba ama-ambulensi ephuze ukufika. Umnumzana Khumbulane Khange ngomunye walabo abafike lengozi sanda kwenzakala.
Ya tina suye ku accident scene sanda kuyenzakala. Kusesela abantu abatrapped ezimoteni laphana abantu abengihamba laba abanye bayancedisa ukukhupha abantu labana abanye besebefile abanye bephila bathisisa ubuhlungu babancedisa nje ngokuba lalisa kuhle kuhle ukuthi bathiwa umoya. But the accident yakhona be serious, so serious. Akutshengiselanga lokuthi izimoto azibrekile leziyana ngoba bekudingeka ama-brake marks lawana. It was so horrific. Bekunzima.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabahlali beGwanda umnumzana Methuseli Moyo uthi umasipala waleli dolobho ufaka impilo zabahlali engozini enkulu ngokungabi nalezi zimota ezimelana lengozi ezifana lale.
EGwanda kuvele kungathiwa kube ne-accident vele uyakwazi kula muntu ophilayo indoba umuntu kumele aphile uyafa ngoba kuswelakala indlela ezokuthi angasizakala ukuthi aphume lapho. I-municipality yethu kuduze lokuthi vele kayikho kuyimanje ungagula ayikho i-ambulance. Kuye watsha umlilo ngemva kwe-delta bebethela ngebhakede sesambhalela u-town clerk incwadi thanda ukumbuza nje ngama-challenges alawo ukuthi njengabahlali beGwanda sibonisane.
Umeya weGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi ambulance abakade belayifile njalo kule mizamo yokuthi bathenge yini ngokuphangisa.
ukuze kwafika esigabeni sonke abantu esihlala sisazi ukuthi kwelinye ilanga singaveli kulokho kungakabi le nto elungisiweyo. In our last year budget, i-ambulance has been a priority, yinto yakuqala efanele ibe khona. I-prioritization yethu yesehlulileyo, siyamthembisa uzulu wegwala i-ambulance iza kuba khona.
Omunye wababhubheke kule ngozi ngujaho besebenza kumasipala weGwanda, yena obehamba nomfowabo obetshayela enye lezi zimota, bonke bahle bafela khonapho. Ngomnyaka ka-2018 abantu abedlula amathumi amathathu bafa ngemva kokuthela ebhasini enkampani eBrooklyn eWest Nicholson elibhekise eGoli. Abanye babo batha baba ngamalahle ngoba umasipala weGwanda ehluleke ukucisha lomlilo. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth wesibili, indlovukazi yakwele Bhilithane engakabekwa emathuneni nabokhokho bakhe eWindsor Castle. Abaningi bebephosa amaluba ngesikhathi isidumbu sendlovukazi sidlula emphakathini. Kube labanye njalo abakade beqhinqa izililo besithi indlovukazi yayingumuntu wabantu bemaze okwesikhathi eside esebukhosini. Abezindaba abeReuters babika ukuba abantu abavalelise indlovukazi bahlanganisa abatsha kanye labadala abadabuka emazweni atshiyeneyo. Umongameli uJoseph Biden wakwele Melika lezinye inkokheli zamazwe atshiyeneyo lazo zivalelise indlovukazi. Bekugcwele phamu lalapho okwenzelwe intshumayelo yokuvalelisa indlovukazi efihle izihlobo kuphela phansi komngakhe uPrince Philip owabhubha nyakenye. IWindsor Castle yindawo lapho okulaliswa khona abesikhosini. Iningi labo lifihlwe eSt George's Chapel, bagoqela uHenry wesitshiyangalombili owatshona ngomnyaka ka-1547, uCharles wokuqala owagunyulwa ikhanda ngomnyaka ka-1649, uCharles wesithathu nguye oseyinkosi yakwele Bhilithane. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi kwezamasiko.
Kukhanya kuhambe kuhle kakhulu mfo kaMthembu. Sibabonile abantu bakhe bonke bebekhona kusukela konguye osethethe ubukhosi uKing Charles III. Kube khona uPrincess Royal Anne, intombazana yakhe yoduma fungwas wabo Charles. Kube khona njalo uPrince Andrew. Kwaba khona lecina thunja ngale ndlovukazi uPrince Edward. Labazukulu babo bebekhona, mbabonile abantwana baka Charles, baka King Charles, mbabonile abantwana baka Princess Royal Anne, mbabonile abantwana baka Prince Andrew, kanti ke losapho lwabo Edward belukhona. Lesizukulwana sesizukulwana besikhona. Kube khona njalo izisebenzi zonke ebezisebenzela indlovukazi kumapalace akhe wonke akhona lapha kusukela eHolyrood uzuzobamba yona iWindsor Palace yona ngwayo mpela sibili. Bebekhona abavele eSandringham, bakhona abavele eBuckingham Palace.
Kutshona ukuthi ayebekwa khona ngale Windsor.
Uzakhumbula Mthembu ukuthi umthetho lemvelaphi yobukhosi bamangisi. Amakhosi abo abekwa ndawonye. Ngikhuluma nje indlovukazi lapho ebekwe khona, ibekwe lapho okwabekwa khona uyise, okwabekwa khona uyise mkhulu, isihlanganiswe lamanye amakhosi alitshumi lanye andulela ubukhosi bendlovukazi uQueen Elizabeth II. Kanti ke lo nina ube ulele khonapho kunye lodadewabo ulele khonapho.
Bonke vele zingathi umjeni wonke uzabekwa khona fana undukahamba nje.
Engilesiqiniseko lakho Mthembu ukuthi uma ubukhosi busesendlini yeWindsor kusobala ngomdabuko wabo ukuthi ngaphandle kokuthi kube khona okungadala utshintsho ukuthi omunye acine echiya iwili yokuthi yena lapha azabhubhela khona ufuna ukuyangcwatshwa endaweni ethile, okukhona ukuthi iWindsor Palace yikho lapho kubekwa khona amakhosi amangisi. Kungaqhamuka enye indlu kusasa engathatha ubukhosi nxa bengabuhluthunelana la mhlawumbe kule ndawo lapho ezafuna ukuthi ebekwa khona. Kodwa ke the House of Windsor, indlu yama Windsor ikhona phana ubukhosi abakumakhosi akhona izolo abekwe khona phana yikho lapho ubekwe khona le ndlovukazi uQueen.
Yes, ngathi mina lawe kuyakutholi vele konke khonoko nxa sisukukhangela nje.
Uyabona mfoka Mthembu ngikhangele indlela uQueen ahlonitshwe ngayo ekwedluleni kwakhe. Ngileqinisa lokuthi nxa kuthi mina lawe zisahlangene kanye ke lozulu wonke jikelele kusikhumbisa obala ukuqakatheka kokulondoloza imkhuba, amasiko, imvelaphi, ulimi lendlela yethu yokuphila njengabantu. AmaNgisi alendlela yabo, indlela amaNgisi siyibonile ukuthi nxa kuthe kwakhothama intaba, nxa kuthe kwadilika intaba kwenziwani, kuhlonitshwa njani. Yebo okunye esikubonileyo kuyafana xathu lendlela okwenziwa ngayo esintwini. Ngikhuluma ngithi lakwaZulu.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ingcwethi kwezamasiko obexoxa lo Gibbs Dube eseLondon kwele Bhilithane ngocingo. Bakhona abadabuka eZimbabwe abachothoza indlovukazi besithi utshone engakalungisi ubukhosi bukamthwakazi obabhidlizwa ngabantu bakhe. Abanye bakhala njalo ngokuthi indlovukazi kayizange ilungise udaba lombhuqazwe weGukurahundi ngoba ngaleso sikhathi kubulawa abantu enkabazwe yeMathebeleland wayedlelana lo wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Kunjalo nje eleZimbabwe lalo velimelwe embuthanweni womngcwabo wendlovukazi uQueen Elizabeth II yena obekwe namhlanje emathuneni aweKing George wesithupha. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yamazwe omhlaba egoqela lomongameli Emmerson Mnangagwa inxusiwe engcwabeni lo, kodwa uMnangagwa ubengekho ngoba ekelwe eMelika emhlanganweni we-United Nations edolobheni le-New York. Ngakho-ke le Zimbabwe belimelwe ngumphathi ntambo wobudlelwano beZimbabwe namanye amazwe omhlaba umnumzana Frederick Shaba. Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Mbonisi Gumbo uthi uMnangagwa angabe engayanga eNgilandi ngezizathu ezitshiyeneyo.
Apha eZimbabwe kuluma sitenze nje kule MRP 9 eyagwetshwa 3 years ngoba behambe bayoprotesta kuphela bengabulalanga muntu, bengawonanga lutho, kodwa ngathesi bayabhali ejele eChikuru kule ndaba yabo Jobsikhala. Labanye bancitshwa ibheyi ngoba sekupoliticizwa amakhoti eZimbabwe.
Kodwa umnumzane Mnashe Mduta webandla leZANU-PF uthi yikugcona nje umongameli welizwe okukhulunywa ngabanye.
Ukubhubha kwendlovukazi yase-England kithi kuyisikhumbuzo ikakhulu njengezwekazi le-Afrika ukuthi England ukuphumelela kwayo elakho namhlanje kungenxa yegazi lezithukuthuku zabantu abamnyama, njalo ilithuba lokuthi kufuze sibheke emuva sikhumbule ukuthi singabantu ababethathelwe uzukuse wethu. Njalo nxa sibona ukubhubha kwendlovukazi le kusiba khona isikhathi sokuthi sizibuze thina njengabantu abamnyama ukuthi uzubuse esawuthathela amazwe afana naleBritain laboFrance sesiwusebenzise kanjani ukuthi sithuthukise impilo zabantu bethu.
Undlovukazi Elizabeth yaseNgilandi ubhubhe ngeviki edlileyo esele minyaka phose elikhulu 96, njalo esele minyaka edlileyo isikhombisa 70 yebusa. Umntanakhe uCharles wesithathu uhle wathatha isikhundla sokuba yinkosi yelizweni leli njengesiko laseNgilandi. Amazwe amaningi ayamkhumbula uQueen Elizabeth, abase-Afrika besithi ngomunye owenza ucuku lwabancindezeli lube bhadla, kuthi abanye bayamncoma ngokukhola ubukhosi bendlu yakibo ngalezi nsuku engasela mandla kakhulu ekuqondisweni kwezombusazwe zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke o-United Nations General Assembly UNGA osungulwe mhlaka 13 Mpandula ukhangelelwe ukugqitshwa ngeviki ezayo mhlaka 27. Emhlanganweni lo inkokheli zamazwe omhlaba zikhangelelwe ukubonisana lokuxwayisana mayelana lemibuso emazweni ahlukeneyo ukuhlalisana lokudlelana kwawo inguquko kwezomkhathi emhlabeni jikelele ukulondolozwa kwelungelo loluntu impi ye-Russia le Ukraine lokunye amalunga amabandla ezombusazwe kwele Zimbabwe awezanu PF le Citizens Coalition for Change akhona lawo eNew York kwele Melika lapho okwenzelwa lumhlangano we-UNGA. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuyahlangana lezinye inkokheli zamazwe omhlaba njengoba ikhethe ukuya kulowo mhlangano kulokuya emngcwabeni wendlovukazi u-Elizabeth wesibili. Wathumela umphathintambo wakhe wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Frederick Shaba. I-Studio 7 ibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Believe Gawule owebandla leZanu PF.
Kumele kulungiselelwe into zonke kuye le indlela kulungiselelwe into zomthetho lani lani kulo ngendlela abakhuluma ngayo khonoko akusoqiniso lelo asikhangeleni ukuthi eZimbabwe kulokuthula okungakanani okwesabekayo ukuthula okukhona iZimbabwe lokuthula sibili esikukhangeleleyo ukuthi izizwe zihlangene khona ngale amazwe ehlangene khona ngale ngibona ngani bamele bekhangele izinto ezimqoka ukuhlonipha ikakhulu ukungangeneli kakhulu besitshele kokwenza njengamazwe ethu amazwe kathi kakhulu e-Afrika lohlupho olunjengalolo lokuthi njalo ama-sanctions bakhuphe ama-sanctions labo abahambakayo njengoba nje u-South African president ekhulume lo Peter Biden ngale emtshela sibi ukuthi hhayi bakithi ama-sanctions aselimaze ilizwe leZimbabwe abantu beZimbabwe sebeze bebaleka besiyaphephela amazweni amaphandle ku-South Africa esikukhangeleleyo ukuthi kukhulunywe ngendaba ze-climate change ngoba yilo dubo esizabalalo ngokulandela kokuhamba kwesikhathi umkhathi lowo kumele kube le ndlela ozabanjwa ngawo bese kukhulunywa njalo ngendaba zezimpi ezikhona phakathi kwabo-Ukraine labo-Russia kube lokulamula hatshi lokuhlomisa kube lokulungisa indaba ze-Russia le-Ukraine zingalungiswa yi-Russia le-Ukraine i-Russia e-Ukraine abantu banye nabantu i-NATO leyi nxayiti yalamula inika abantu izimali wakwabona umuntu olamule nika umuntu induku umuntu nxa ulamula abantu ababili besilwa unika omunye ishoki uyabulamula njani kona so yizi izinto ezingalungisiyo zena akulanyulwe we-Ukraine lwana le-Russia ungafu uphambanise umhlaba uma kwawo ngoba ungagcina uzodala i-Third World War ngoba sokule ndlela yokuthi amazwe e-NATO asimele i-Ukraine ikuthi i-Russia phela la ilabangani bayo la okokuthi akudingeki ukuthi kugcine sokufika kuvuka i-Third World War hayi amadlwane la akhulunywa yilaba abantu be-opposition abaphonga ukukhala bengajaywanga.
Umnumzana Gawule lilunga lebandla leZanu PF exoxa le-Studio 7 eseHarare ngocingo. Siphinde saxoxa lomnumzana Daniel Molokeli webandla le-CCC ongummeli wewange edale lephalamende.
Kule viki ngise-New York khangelela ukuparticipate kunhlelo ezijiyeneyo. Ekuqaleni kweviki kakhulu ngiyabe ngikunhlelo ze-Global Fund Replenishment Conference lapho esikhalele khona ukukhuthaza amazwe ukuthi bacontribute towards $18 billion every 3 years. I-Global Fund iyenza i-fundraising process so kuthiwa i-replenishment process so ngikhangelela kusebenze kakhulu labantu be-civil society abama-NGO abazama ukukhuthaza abakhokheli bamazwe ukuthi contribute izimali ukwenza ukuthi sifike ku $18 million. Mhla ka 21 September ikho kule ngiqala kathi ay conference yabantu abakontributor towards the Global Fund ukuthi ay Global Fund Replenishment Conference. Ekugcineni kweviki ngizabe ngisenhlelweni zamaZimbabwe ikakhulu inhlelo ezenziwa yi-CCC Citizen Coalition for Change lapha eAmerica zikhale ukuba nama-panel discussions khale ukuthi nisibe lama-protest sikhale njalo ukuthi sibe le-fundraising dinner ngomgqibelo so I'll be part of those programs ngisebenza lamaye amaZimbabwe sizama ukukhuthaza ukuthi kube le nguquko eZimbabwe sizama futhi ukuthi nisithengise okala ukuhlukuluza kwahulumende abantu anjabo omhlonipha uJob Skhala lomhlonitha kodwa sithole nabanye abasenyathine nabanye nje abanjalo like abemthwakazi Republican Party abaphonga ukudzima entolongweni kwenenzanga macala because bona babona different i-politics zaseZimbabwe balembona etshiyene leZanu PF so siphakathi lapha eNew York siyasebenza kunzima this week.
Umnumzana Molokeli lilunga lebandla le-CCC esixoxe laye ngocingo ese-New York khonapha kwele Melika. Uhlelo oluphansi kwesihloko esithi Kunda Ngqoba i-TB luqhubekela phambili elizweni lonke lolu luhlelo lokuhambela izakhamizi endlini behlolwa umkhuhlane wofuba lwe-tuberculosis ilizwe lonke olugoqela lokuhlolwa umkhuhlane wobhuqu emaphatshini kakhulu kulabo abakumsebenzi wokwemba. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ngaphandle kokuhambela abantu ezindlini behlolwa abohlelo lolu olwekunda ngqoba i-TB lesilicosis, banikeza abantu imfundiso lokubalimukisa ngokuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa umkhuhlane wofuba lwe-TB emizameni yokumelana lalesi sifo elizweni. Umqondisi we-Union Zimbabwe Trust uDokotela Ronald Ncube uchaza kabanzi ngohlelo lokulwisana le-TB eZimbabwe.
Umkhuhlane wofuba kuma-districts angaba ngu-8 abalisa iGweru, Kwekwe, Shurugwi, Shishavani, Chirumanzu, Mwenezi, Nsiza, Legwanda. Uncedo esiluthola ku-USAID ngolwemali yaseMelika engange-$15 million okweminyaka emihlanu kusukela ngo-2019 kusiya ku-2024.
UDokotela Ncube uqhubekele phambili echaza kabanzi ngomkhuhlane wobhuqu emaphatsheni abathi yisilicosis.
Umkhuhlane okuthiwa yisilicosis uvame ukutholakala kulawo abahamba igolide, ikakhulu ababizwa ngokuthi ngojeketa. Amatshe amancinyane atholakala uthulini lapho okwenjiwa khona igolide okuthiwa yisilica dust. Yo athi angahlale emaphathini alakho ukulimaza amaphaphu abe sebangela lomkhuhlane wesilicosis. Uma uthe wabalayo isilicosis kuba lula ukuthi ubanjwe umkhuhlane wofuba kumbe TB. Izihlengiselo zalomkhuhlane wesilicosis ziyafana, siphose sifane nje lezofuba ikakhulu ukukhwehlela okungapheliyo. Uhlupho ngomkhuhlane wesilicosis yikuthi uma uthe wawubanjwa awelapheki ngoba izilonda ezibangelwa ngala matshe aluthuli lwesilica dust zitshiya amanxeba emaphatshini abangela ukuthi kube lula ukuthi igciwane lofuba lihlasele. Uma uthe wabanjwa umkhuhlane wesilicosis kuqakathekile ukuthi uvikele ukubanjwa umkhuhlane wofuba ukuthatha ikosi yamaphilisi esithi TPT or TB preventive therapy.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba lesilicosis ethi kuyahambelana.
Bonakaliso ze-TB isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili yikho lapho esabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule-TB. Bese kusithi-ke laba babe-HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangele ukuthi engabe ele-TB. Bese kusithi-ke abanye uyakhwehlela, nxa ekhwehlela bese ekhwehlela isikhwehlela esilegazi, abanye ebesecikizeka umzimba le loss esingathi i loss of appetite, uyabe engakhwabithi ukudla, abanye beseginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza ngendlela abelapha ngayo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
I-TB kulamaphilisi akhona awe-TB ayimhlobo emine ukuthi nxa esikhuluma ngayo i-ordinary TB, ngoba isikhathi esiningi i-TB esiyabe sikhuluma ngayo yi-pulmonary i-TB eyejwayelekileyo. So ile mhlobo emine e-treatment. Bonakaliso engikhulume ngazo ayisikho ukuthi umuntu kumele athole zonke zona lezi zibonakaliso, kodwa kungavele kube loku kodwa kwakhona kuphela. Siyakhuthaza ukuthi abantu babuye bazohlolwa esibhedlela ngoba i-TB phela siyakwanisa ukuyivikela njalo iyelapheka. Sabe senzele ukuthi njalo ingamemetheki ngamandla. So ngabona kulezi bonakaliso yesinye ezibonakaliso engikhulume ngazo kumele ugijime uyefika esibhedlela.
Abezempilakahle bathi isilicosis ayelapheki, kodwa isigulane siyaphiwa amaphilisi ehlisa ubuhlungu lokumemetheka kwayo emzimbeni. Okwamanje uhlelo lolu lokuhlola isilicosis ezweni sekulabantu abahlolwa bafumanwa belayo abedlula inkulungwane eyodwa 1260. abakumsebenzi wokwemba yibo abakhuthazwayo kakhulu ukuyahlolwa isilicosis leTB. Phakathi kwalabo abahlolwayo abedlula amakhulu amahlanu 545 bahlolwa esibhedlela seGwanda. Umhlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafunyanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi olwe drug resistance tuberculosis. Abogatsha lwezempilakahle phansi kohlangothi olwe National TB Control bamanyane labenhlanganiso eUnion Zimbabwe Trust leUSAID ukuqhuba uhlelo lwalonyaka olwegunda ngqoba iTB. Uhulumende weZimbabwe emanyene lenhlanganiso zomhlaba ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization babika ukuba bajonye ukuba kuthi kusiyafika umnyaka ka-2035 kungasela dubo lomkhuhlane wofuba eZimbabwe. Kusenjalo umkhuhlane wesihudo uqhubeka uhlasela kobulawayo lapho kubikwa usuthethe impilo zabantu ababili. Ikhansili yakobulawayo ithi yenza konke okusemandleni abo ukumelana lesihudo. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngabakwenzayo ekumelaneni lesihudo.
Izakhamuzi ziyacebisa ukuthi zibilise amanzi uma ebuya elephunga kumbe elekhala engayisiyo esijayeleyo. Okunye futhi siyacebisa ukuthi khange uya emaklinika kumbe endaweni lapho esingathola khona uncedo uma singezwa kuhle.
UZulu ukhuthazwa ukuba agijimele ekilinika eseduzane laye ayekwelatshwa kungelambadalo engazibona esehlaselwe yisihudo njalo abilise amanzi engakawanathi. Ubulawayo ubhekane lodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukuba uZulu avalelwe amanzi okwesikhathi esithile osekudale isihudo esingapheliyo esesimemetheka sithatha imiphefumulo yabantu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live talk namhlanje sikhangela umngcwabo wendlovukazi yaseNgilandi uQueen Elizabeth II obekwe eWindsor Castle namhlanje. Kani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela namhla. Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bafele engozini yomgwaqo emangweni waseJube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka kobulawayo siya eGwanda. Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth II indlovukazi yakwele Bhilithane engakabekwa emathuneni abokhokho bakhe eWindsor Castle. Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke owe-United Nations General Assembly, UNGA, osungulwe mhlaka 13 Mpandula, ukhangelelwe ukugqitshwa ngeviki ezayo mhlaka 27. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino kumede Saidi. Ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku voa.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.